This message, Who is This?, by Brother William Marion Branham, was delivered on Mother's Day, Sunday evening, May 10, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo ii, ndianiko uyu, ni hama William Marion Branham, yakaparidzwa pazuva raamai, Svondo Manheru, Chivabvu 10, 1959, paBranham Tabernacle, muJeffersonville, Indiana, USA.
It's so nice to get to come to the house of the Lord. I think that I was studying some scripture some time ago, and it said that when Jesus drew near unto Jerusalem, that the disciples lifted up their eyes and they saw the holy city in the distance. And they begin to rejoice and to say that now will the kingdom be restored.
Muropa fadzwe hama. Zvakanaka kwazvo kuti tiuye kuimba yashe. Ndinofunga kuti ndakanga ndichinzvera rimwe gwaro imwe nguva yapfuura. Uye iro rakataura kuti apo Jesu paakaswedera pedyo neJerusarema kuti vadzidzi vakasimudza meso avo uye vakaona guta dzvene riri chinhambwe. Zvino vakatanga kufara uye nekutaura kuti zvino umambo huchadzoreredzwa.
And this certain man that was telling or talking about a recent visit to Palestine, and he said that people now in the last year has been coming to a place that when they come up from the valley and look around the bend, the same road that Jesus and the disciples were on at that time, that when they see the city, they start to weep.
Zvino mumwe murume uyu akanga achitaura kana kuti akanga achitaura nezvekushanya kuPalestine nguva shoma yapfuura, uye iye akataura kuti vanhu zvino mugore rapfuura vakanga vachiuya kune imwe nzvimbo yekuti kana vachinge vauya kumusoro vachibva mumupata uye votarisa seri kwepanokona nzira imwe chete iyo Jesu nevadzidzi yavakanga vari pairi panguva iyoyo, pokuti kana vachinge vaona guta vanotanga kuchema.
You know, I believe there was something those disciples in those days felt that the kingdom would be restored again, and now it's almost time.
Amen.
I believe that's the feeling it's on the people, that the kingdom is almost ready to be restored again.
Munoziva, ndinotenda. Paiva nechimwe chinhu icho vadzidzi ivavo mumazuva iwayo chavakanzwa chokuti humambo hwaizodzoreredzwa zvekare, uye zvino nguva yava kuda kukwana. Uye ndinotenda ndiwo manzwiro ari pavanhu ekuti humambo hwava pedyo nekugadzirira kudzoreredzwa. Zvikari.
Brother Neville, our gracious and blessed pastor, just spoke to me about an oncoming revival effort here at the tabernacle in a few nights to be praying about it. And I told him I thought it would be a blessed thing.
Hama Neville, mufudzi wedu anenyasha, uye akaropa fadzwa. Vachangobva kutaura neni pamusoro perumutsiriro ruri kuzoitwa pano patabhanakeri muhusiku hushoma kuti ndinge ndichinamata pamusoro paro, uye ini ndavaudza kuti ndafunga kuti chinozova chinhu chakaropafadzwa.
You just can't have too many revivals.
Amen.
And many times we get the wrong opinion of a revival. A revival isn't so much as to bring in new members, but it's to revive that which we already have.
Haukwanise kungova nerumutsiriro rwakawandisa. Uye nguva zhinji tinowana maonero asiri iwo erumutsiriro. Rumutsiriro harusi zvakanyanya nyaya yekuunza nengo itsva, asi kumutsiridza avo vatinavo nechekare.
And I like to say this because I say it from the depths of my heart. I begin to find a different feeling around the tabernacle than what has been for a long time.
Amen.
A feeling of a deep spiritual sense.
Amen.
Like that it used to be long time ago. That something that's settles and it's got a real foundation, and I trust that God will bless this little church.
Amen.
And again in its power.
Uye ndiri ndinofanira kutaura izvi nekuti ndinozvitaura kubva pakadzika pemoyo wangu kuti ndinotanga kuwana mamwe manzwiro akasiyana ipo pano patabhanakeri. Pane izvo zvazvainge zviri kwenguva yakareba, mamwe manzwiro imwe pfungwa yakadzama yepamweya seaye ayaimbenge inawo nguva refu yapfuura. Icho chiya chinodzikamisa uye chine nheyo chaiyo. Uye ndinotarira kuti Mwari vacharopafadza chechi inodiki uye zvekare musimba rayo.
And I see the building program going on, and I think that's a great thing. For sooner or later, we older people are going to take off the armor and hand it back into the hands of our children and walk up that golden stairway.
Uye ndinoona chirongwa chekuvaka chichienderera mberi. Uye ndinofunga kuti ichocho chinhu chikuru nekuti munguva pfupi kana inotevera isu vanhu vechikuru tichakumura nhumbi dzekurwa nadzo uye todzipa mumaoko evana vedu uye tofamba tichikwira masitepisi aye endarama.
The other day I passed that halfway mark now of 50 years old. I just can't realize that. Don't seem like it's been no time since I was hauling groceries for Chris Meissner, about 16, 18 years old. But just went somewhere.
Rimwe zuva ndakapfuura mucherechedzo uya wepakati nepakati zvino wemakore makumi mashanu ekuberekwa. Handikwanise kutongozvicherechedza izvozvo. Hazvitaridzike sekunge panga pasina nguva kubva pandaitakura magrosari aChris Meissner angangoita makore gumi nemasere, gumi nematanhatu, gumi nemasere ekuberekwa, asi akangoenda kumwe kunhu.
It just goes to show that here we have no continuing city.
Amen.
But we're seeking one to come. And that's the city where God is builder. And there will never be no end there.
Izvozvo zvinongoratidza kuti pano hatina guta richagara riripo, asi tiri kutsvaga iro richauya. Uye ndiro guta iro Mwari vari muvaki waro. Uye hakuzombove nemagumo ikoko.
This morning as I was speaking on the subject of Mother's Day and trying to place Mother not as she really is in the old age with the wrinkles and onus, her crutches are an old wheelchair, an armchair, and a little pot of flowers sitting by her, but Mother in the resurrection.
Amen.
restored back to her youth and standing shining as a queen.
Mangwanani ano, apo pandanga ndichitaura pamusoro pechidzidzo chezuva raamai, uye ndichiedza kuisa amai panzvimbo, kwete sezvavari chaizvo, vakachembera, vaine mafinya mafinya, nezvose izvi, madondoro avo, kana imwewo wheelchair yekare, kana kuti, chea ine pekutsamisa maoko, uye nekapoto kadiki, kemaruva kakagara parutivi pavo, asi amai murumuko, vadzoreredzwa kuhumandara hwavo, uye vakamira vachibwinya samambokadzi.
That's the way I like to think of my mother. I don't like to think of her as she is today, old. I like to think of what's coming. And I know you feel that way about your mothers. Think of her as she really is in her heart.
Ndiyo nzira yandinofarira kufunga nezvamai vangu. Handidi kufunga nezvavo sezvavari nhasi vachembera. Ndinofarira kufunga nezveizvo zviri kuuya. Uye ndinoziva kuti imi munonzwa zvimwe chete pamusoro pevana amai venyu. Funga nezvavo sezvavari chaizvo mumoyo mavo.
Though many, as this poet says, life has not been easy for her, but she'd live it all over again just to do something for you.
Amen.
So God's going to make it a way so she can live forever with you. So I'm glad of that.
Kunyange vazhinji sezvinotaurwa nemudetembi, upenyu hwaive husiri nyore kwavari. Asi ivo vaizodzokorora kuhurarama zvakare, kungoti vakuitire chimwe chinhu. Saka Mwari vari kuzoita nzira yokuti ivo vagone kurarama newe nekusingaperi. Saka ndinofara nazvo.
I don't know why I made this announcement this morning that I would speak tonight, if the Lord willing, on who is this. Certainly don't know how I'm going to do it, but I've been busy up to about an hour and 10 minutes ago on interviews all afternoon and had specials and emergency calls and couldn't make them. And I want you to continue to pray for Dr. Sam. He's coming along fine and we're thankful. And Dr. Baldwin and Miss Baldwin are both recovering. They're getting along fine.
And zivi kuti sei, ndapa chiziviso ichi mangwanani ano, kuti ndaizo taura maneru ano, kana ishe vachitendera, nezve ndianiko uyu. Zvirokwazvo handizive kuti ndichazviita sei, asi ndanga ndakabatikana kusvikira zvingaiti awa nemaminitsi gumi apfuura. Ndiri pahurukuro masikati ose, uye ndanga ndine nhare dzakakosha nedzaida kukurumidzirwa. Handina kukwanisa kubudirira padziri. Uye ndinoda kuti murambe muchinamatira chiremba Sam. Ivo vari kuita zvakanaka, uye tinotenda kwazvo. Uye chiremba Baldwin namai Baldwin vari vaviri vari kupora, vari kuita zvakanaka.
I want you to put a new one on your prayer list this afternoon. That's Harry Lease down here, the druggist. Harry's a personal friend of mine.
Ndiri kuda kuti muise mumwe mutsva pamutsara wenyu wekunamatira masikati ano. Ndi Harry Lease zasikuno, mutengesi wemishonga yekurapa. Harry ishamwari yangu pachangu.
And as long as I've known him, I thought he was a Christian until this afternoon, when his brother made requests for the salvation of his soul. Brother Mike Egan brought our trustee here brought the news, and Harry is in a serious condition out at the hospital.
Uye nguva dzose ndamuziva ndakafunga kuti aive muKristu kusvikira masikati ano, apo munin'ina wake aisa chikumbiro cheruponeso rwemweya wake. Hama Mike Egan vaunza mutirasti wedu pano, vaunza nhau dzacho. Uye Harry ari muchinhano chakaipa kwazvo kunze uko muchipatari.
I didn't know he thought that much of me, but he turned his own pastor down this afternoon, the pastor of the church where he goes, and wanted me to come see him. And I want to go see him. So pray for Harry.
Ndanga nisingaziye kuti aifunga zvakanyanya kudaro nezvangu. Asi iye aramba mufudzi wake pachake masikati ano. Kana kuti mufudzi wekuchechi kwaanoenda. Uye achida kuti ini ndiuye kuzomuona. Uye ndinoda kuenda kunomuona. Saka namatirai Harry.
We're glad here tonight to recognize as my friend here from down in Georgia, Brother Welch Evans and his family. I see also other visitors that I didn't know them, probably was here this morning.
Tiri kufara pano, maneru ano. Kucherechedza, idzo, shamari dzangu dziri pano. Dzinobva zasi, ku Georgia, Hama Welch, Evans, nemhuri yavo. Ndiri kuona zvekare, vamwe vaenzi, avo. Vandanga ndisingazive. Zvichida vanga vari pano mangwanani ano.
If I'm not mistaken, I see Brother Sister Elmer Collins back there from Phoenix, Arizona. Oh, you haven't changed. Look like you ought to have on your railroad clothes and coming in from the track. And welcome back home. And I can't ask you to stay here because you found a place better. See, that's very fine, Phoenix. Like to live there someday myself.
Kana ndisiri kukanganisa, ndiri kuona Hama ni hanzvadzi Elma Collins kumashure uku, vanobva ku Phoenix, Arizona. Oh, hamuna kushanduka. Zvinotaridzika sekunge munofanira kunge makapfeka mbatya dzenyu dzemunjanji. Uye, muchiuya muno, muchibva kunjanji. Uye, tinokugamuchirai muchidzoka kumba. Handikwanise kukukumbirai kuti mugare kuno, nekuti makawana nzvimbo iri nani. Munoona, izvozvo, zvakanaka kwazvo, Phoenix, ndinoda kuzogarako rimwe zuva pachangu.
And then I see Brother Smith here at the Church of God out there. Brother Smith, it was giving me your little book the other day, or yesterday afternoon late. I haven't read it yet, but I certainly will endorse it, as long as I know you wrote it. It's got to be real, true scripture. God bless you, and I hope it's a success.
Uye zvendiri kuona Hama Smith pano, veku Church of God, kunze uko. Hama Smith, rakapi wakwandiri, buku renyu iki rimwezuwa. Kana kuti, nezuro masikati, nguva yapera. Handisati ndariverenga nazvino, asi ini zvechokwadi. Ndicharitsigira, chero bedzi ndichiziva kuti, ndimi makarinyora. Iro, rinofanira kuva riri gwaro remazviro kwazvo rechokwadi. Mwari vakuropafadzei uye ndinotarira kuti rinobudirira.
And many others, I could say, you're all welcome here at the tabernacle. And I enjoyed that song this morning of Sister Stricker that sang he's looking through the lattice at her.
Uye nevamwe vakawanda vandinokwanisa kutaura. Mose muno gamchirwa pano patabanakeri. Ndafarira rwiyo rwuya mangwanani ano rwuya hanzvadzi Stricker. Avo vaimba. Iye, ari kutarisa kuburikidza nemumaburi kwaari.
My Mennonite brethren here, glad to have them in and all of you. And a friend here, I believe, from over in Illinois. His son's taking recordings in the back. Get to meet them again. And so many, I might, don't think I'm slighting you if I don't call your name, but I just welcome you all.
Hama dzangu, maMennonite pano, ndinofara kuva navo muno, uye oh, imi Mose, imwe shamwari pano, ndinotenda, inova ku Illinois, mwanakomana wavo ari kurekoda, ari kumashure, ndasangana navo zvekare, uye nevakawanda, kwazvo, ndinogona usafunge kuti ndiri kukuzvidza kana ndikasadaidza zita rako asi ndinongokuchingamidzai mese.
Now let us read tonight for a scripture lesson out of Matthew the 20, first chapter, beginning at the first verse and reading down and 11th inclusive.
Zino, ngativerenge imaniro ano, kuitira chidzidzo chegwaro, kubva muna Mateo chitsauko 21, kutangira pandima 1, uye toverenga tichidzika, nechi 11, dzose hadzo.
And when they drew nigh unto Jerusalem, there came and came to Bethphage, unto the Mount of Olives. Then sent Jesus two disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied in a colt with her. Loose them and bring them to me.
Oui. Vakati vachiswedera Jerusarema. Ipapo, pakasvika, uye, vakasvika paBetefagi, pagomo remuorivhi. Ipapo Jesu akatuma vadzidzi vaviri. Achiti kwavari, endai mumusha, wakatarisana nemi. Uye, pakarepo, imi muchawana mbongoro, yakasungirirwa ine mhuru yayo. Pamwe nayo, mudzisunungure, uye,
And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord has need of them, and straightway he will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell the daughters of Zion, behold, Thy king cometh in meekness, setting upon the ass and a colt the foal of an ass.
Uye kana aninani achitaura chino kwa muri, imi muchati, ishe vanodzida, uye pakarepo, achadzituma. Izo zvose zvakaitwa kuti, izo zvakataurwa nemuprofita, zviitike achiti. Udzai, vanasikana, wezioni, tarira mambo wako anouya muhunyoro. Akatasha mbongoro, ni mwana we mbongoro mukono.
And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the coat, and put on them their clothes, and they set him thereon.
Uye vadzidzi, vakaenda, uye vakaita. Sizo vakarairwa na Jesu. Uye, vakaunza mbongoro, nemuru hono, uye, vakaisa nguo dzavo, pamsoro padzo. Uye, vakamugarisa pamsoro padzo.
And a very great multitude spread their garments in the way, and cut down branches from the trees, and strode them in the way. And the multitude that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David! Blessed is he that cometh in the name of the Lord! Hosanna in the highest!
Uye, momo huru kwazo. Yakawarira nguo dzayo munzira. Uye, vakatema matavi. Kuva mumiti, waka warira munzira. Uye waka wanda avu, vaitunga mira mberi, ni awa wakanga vachitevera. Waka dani zira, vachiti, Hosana, kumwana komana wa Davidi. Waka ropa fazwa, iye anouya muzita rashe. Hosana, kumsoro soro.
And when he was come into Jerusalem, All the city was moved, saying, Who is this? And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth. Let's bow our heads for prayer.
Uye, wakati apinda Jerusalema, guta rose, rakazungu zguava chiti. Uyu, ndianiko. Uye momo ikati, uyu ndi Jesu, muprofita we Nazareta. Ngati kotamise imisoro yedu, tinamati.
O Lord, We wondered just what we would have said if we lived in those days. But we are living in a greater day when we are looking for Him to come.
Oh, Ishe, hati zili izo. Zatinga dai taka taura, dai takararama mumazuva iwayo. Asi, tirikurarama munezuva. Rinodarika pakukura. Apo patiri kumutarisira kuti auye.
And as we are making preparation, Lord, getting our hearts prepared and bringing in all the sheaves that we can gather from the harvest fields, both at home and abroad.
Uye, sezo, tiri kuita gadziriro ishe. Tichiita kuti moyo yedu inge yaka gadzirira. Uye, tichiunza zvisote zvose izvo. Zvatino kwanisa kuunganidza kubva muminda yegoho. Zvose kumba nekunze kwenyika.
We are thinking and in anticipating on the time that we shall see Him coming, riding on a white horse, coming down from the portals of glory.
Tiri kufunga, pamwe nekutarisira panguva iyo, yatichamuona achiuya, akatasva bhiza jena, achiburuka pasi kubva pamasuo emukubwinya.
To change and fashion this old corruptible bodies of ours into a glorious body like unto His own. Where there can be no sin or no sign of death ever enter. And we shall see Him as He is and live and love Him throughout all ages that is to come.
Kuzo shandura, pamwene kugadzira mitumbi yedu. Ino, yekare inoora, kuva mutumbi unobwinya, wakafanana newake, uko, kusingagone kuva nechivi, kana haku, nechiratidzo cherufu, chingambopinda, uye tichamuona sezvaari, uye tigorarama, uye tigomuda, nemumazera ose ayo achauya.
We thank Thee for this church, and for its pastor, and for the trustees and the deacons and for every person that comes here and for the visitors that's in our gates. That's sheep of the same fold but from another corral. We would ask that You would bless them tonight with Your presence.
Tinokutendai imi, nokuda kwechechi ino. Uye, nokuda kwemufudzi wayo. Uye nekuda kwematrasti, nemadikoni, uye nekuda kwemunhu, wese, uyo, anouya pano. Uye, nekuda kwevayeni avo, vari mumasuo edu. Vanova makwai eboka rimwe chete, asi vachibva havo kune rimwe danga. Taikumbira kuti imi, mugova ropafadza maneru ano neupo hwenyu.
And feed us on Thy word.
Amen.
That we might go from here tonight with the determination to be better Christians than we have ever been. May we go with the new hope in our heart and with joy waiting for His coming.
Uye, tipeo kujika kwe shokorenyu, kuditiende tichiva pano maneruano. Tine kutsunga kwekuva maKristu ari nani pane zvatakambova. Dai taenda tine tariro itsva mumwoyo medu uye nemufaro tichimirira kuuya kwake.
If by chance there would be some among us who are sick and afflicted, we would not forget to pray for them. That they coming into the building tonight where we have gathered for the worship, coming in sick, may they go out well.
Kana neimwe nzira, pakazova nevamwe pakati pedu, avo vanorwara. Uye, vanotambudzwa. Hatizokanganwa kuvanamatira, kuti ivo, vachiuya, muchivakwa maneru ano. Umo, mataungana kuti tinamati, vakauya muno vachirwara, dai vakabuda kunze vapora.
And we would ask for those that are convalescents in the homes and the hospitals and are on the beds of affliction. We pray, O God, that your mercy will reach down to them.
Uye tinokumbira kuitira avo vari kupora, vari mudzimba nemuzvipatara, uye vari panhoo dzekutambudzika. Tinonamata, O Mwari, kuti tsitsi dzenyu dzizosvika zasi kwavari.
We would pray for those that are indifferent tonight, that has not yet tasted and seen the Lord is good, that doesn't know what it means to be loved by God.
Oh, amen.
They just don't understand what they are missing.
Tinonamatira avo vasina hanga manheru ano, avo vasati varavira pamwe nokuona kuti Ishe vakanaka, vasingazive zvazvinoreva kudiwa naMwari. Ivo havatongonzwisise izvo zvavari kupotsa.
Oh God, may some radio broadcaster some way touch their hearts.
Amen.
And their emotions may be turned to thee. Before the door of mercy be closed and they be shut out to stand the judgments without mercy.
Oh, Mwari, dai imwe nepfenyuro yepa wairesi kana imwewo nzira yabata mwoyo yavo, uye manzwiro avo akwanise kutendeutsirwa kwamuri musiwo wetsitsi usati wavharwa. Zvino ivo vozovharirwa kunze kuti vamire pamitongo pasina tsitsi.
Help us, Lord, these things we pray in the name of the Lord Jesus and for his glory. We ask it. Amen.
Tibatsirei Ishe zvinhu izvi tinonamata nemuzita raIshe Jesu, uye kuitira kubwinya kwake tinozvikumbira. Amen.
The people were so crowded around the gates and the streets were jammed and there was not even room for people to sleep. They were laying outside the wall, all over the grounds, because this was the Passover.
Vanhu vaive vakaungana vazere pose pamasuo, uye migwagwa yaive yakazarisa, uye pakanga pasina kana nzvimbo yekuti vanhu varare. Vakange vakarara kunze kwemasvingo munzvimbo dzese pasi, nekuti iyi yaiva Pasika.
And people come from all over the known world to worship at this time. It was a time when the Paschal lamb was slain and it represented their deliverance out of Egypt, the bondage.
Uye vanhu vaiuya kubva kumatunhu epasi rese anozivikanwa kuzonamata panguva iyi. Yakanga iri nguva apo gwayana repaseka paraiurayiwa, uyeko iro raimirira kudzikinurwa kwava kubva muIjipita muutapwa.
And they kept this annually. Every year this great Passover took place. And it was one of the most outstanding times of the or events of the Jewish religion, because it meant the time they were delivered.
Uye vaichengeta izvi pagore gore rega rega. Pasika huru iyi yaiitika, uye yaiva imwe yenguva huru kwazvo ye kana kuti zviitiko zvechitendero chechiJudha, nekuti yaireva nguva yavakadzikinurwa.
All people love to think of that, the time they were delivered. How that each of us tonight than go back to the time when we were delivered.
Amen.
What it meant to us.
Vanhu vese vanoda kufunga nezvazvo nguva iyo yavakadzikinurwa kuti zvakadii mumwe nemumwe wedu manheru ano anokwanisa kudzokera kune nguva yatakadzikinurwa zvayaireva kwatiri.
I can remember in my own experience how my poor boyish heart craved to touch God. I thought, oh, if I could only go up and knock on his door and talk to him a little while.
Ndinokwanisa kurangarira muchiitiko changu pachangu kuti moyo wangu wechikomana wainzwisa tsitsi waishuvira sei kubata Mwari. Ndakafunga, oh, dai ndaingokwanisa kukwira kumusoro uye ndogogodza pamukova wake uye ndotaura naye kwechinguva.
And of course you know my story. I got me a paper and pencil and was going to write him a letter because I couldn't talk to him. And I know that he lived in the woods because I had heard him. And I'd seen his moving in the woods and I...
Uye ndizvo, imi munoziva nyaya yangu. Ndakatora bepa nepenzura. Uye, ndaizono munyorera tsamba nokuti handaikwanisa kutaura naye. Uye ndaiziva kuti aigara musango. Nekuti ndakange ndamunzwa. Uye ndakange ndaona kufamba kwake musango. Uye imwe.
A certain old familiar path that I used to go down when it would be hunting or going fishing. I thought I'll just tack it on the tree and address it to Mr. Jesus. Just some way so that that burden could be from my heart.
Imwe nzira. Inozivikanwa yekare iyo. Yandaifamba ndichidzika nayo apo. Pandainge ndichivhima kana kuenda kunoraura. Ndakafunga kuti ndichangoiroverera pamuti uye ndoinyorera kuna vaJesu. Imwe nzira hayo kuitira kuti mutoro wacho uve pamoyo wangu.
Oh, that night down yonder, I might forget my age. I might even forget my name sometime. But I can never forget that hour when he delivered me from sin.
Oh, usiku huya, zasi uku. Ndinokwanisa kukanganwa zera rangu. Ndinokwanisa kukanganwa zita rangu imwe nguva. Asi handimbofa ndakakanganwa nguva iyoyo apo paakandidzikinura kubva kuchivi.
Something took place down inside me that it's helped me through the great hours and darkness. The hour of my deliverance. The weights of sin left me and I was a new person. I'd been a new creature in Christ Jesus ever since.
Chimwe chinhu chakaitika zasi mukati mangu. Icho chakandibatsira nemunguva huru dzemurima. Nguva yerudzikinuro rwangu. Mitoro yezvivi yakandisiya. Uye ndakava munhu mutsva. Ndakava chisikwa chitsva muna Kristu Jesu kubvira ipapo.
And these Jews, they come up each year and there was a fountain inside the church. And they'd taken the bread and the bitter herbs and the lamb. And they drank from this fountain in the church and they rejoiced together because that God had showed them favor.
Uye majudha aya, anouya kumusoro ikoko, gore, rega rega. Uye, paivane netsime mukati mechechi. Zvino ivo, vaitora chingwa, nemiriwo, inovava, negwayana. Uye vainwa kubva mutsime iri, raiva muchechi. Uye vaifara pamwe chete, nekuti Mwari, vakanga vavaitira nyasha.
So this being the Passover time, and not only was it the Passover, but it was a special Passover. You know, there's sometimes that we go to church, and we always love to go, but there's sometimes that something special happens.
Saka, ii, ichiva nguva ye paseka, uye kwete kuti, yai nguva paseka bedzi, asi, yaiva paseka yaka kosha. Munoziva, pane dzimwe nguva idzo, tatinoenda kuchechi. Uye, tinogara, tichida kuenda. Asi pane dzimwe nguva idzo, chimwe chinhu chakatsaurwa. Chinoitika.
And this was one of those times. The air was charged with expectancy. Just as it is today. All the eyes of those who loved him was watching for him to come into the gate. And I believe it's a great deal that way today. For those who love him are looking for him. The air is charged with expectancy.
Zino, I, yaiva imwe yenguva idzodzo. Mepo, yakanga yakazara netarisiro. Sezvazvino nguva, nhasi, meso ose. Avo vaimuda, akange akamutarisira kuti apinde pamusiwo. Uye ndinotenda kuti zvakadaro zvakanyanya nhasi kune avo vanomuda vari kumutarisira. Mepo yakazara netarisiro.
When we are living in this day, when the earth is actually has become one great powder keg, and science is telling us it's just 3 minutes until midnight.
Apo, patiri kurarama muzuva ranhasi. Apo nyika, zvechokwadi, yava mugoma mumwe chete, mukuru weunga. Uye science, iri kutiudza kuti, kwasara maminutes matatu, kuti tisvike pakati peusiku.
And I'm sure you was reading as I the other day that story of this general in the army said that if there was another war, it would only last just 2 or 3 minutes.
Uye, ndine chokwadi chekuti, manga muchiverenga seni rimwe zuva, nyaya iya yemukuru wemauto uyu. Akataura kuti, kana pakava neimwe hondo zvekare, yaizongoitika kwemaminitsi maviri kana matatu.
The old days of battling and shooting rifles and digging foxholes, that's all over. They claim the next war will be just 2 or 3 minutes.
Mazua, ekare, ekurwa hondo, nekupfura nepfuti, nekuchera makomba, ekuwanda, izvozvo zvose zvakapera. Ivo vanoti hondo inotevera, ichangova maminitsi maviri kana matatu.
Someday some topsy-turvy person's going to blow his lid off and fire one of those bombs. And when they do, we've got listening posts everywhere to fire it right back again. The world just can't survive that.
Rimwe zuva, mumwe munhu asina kugadzikana, zvakanaka, achatadza kuzvidzora, zvino obva apfura rimwe remabhambu aya. Uye, kana vachinge vadaro, isu tine nzvimbo dzekuteerera kwese kwese kuti tipfure tichidzosera zvekare. Nyika haingokwanisi kurararamazve pane izvozvo.
Everyone at the Passover knew something was going to happen, but they didn't know just what it was.
Munhu wese papaseka aiziva kuti chimwe chinhu chakanga chiri kuzoitika, asi vakanga vasingazive kuti chaive chiri chii.
And that's the way it is today. Most everyone knows that something's fixing to happen. Everyone knows that. You can talk to the sinner. You can talk to the merchant. You can talk to anyone. And Oh, it's such an unresting time for the world.
Uye, ndizvo zvazviri nhasi. Paul semunhu wese anoziva kuti chimwe chinhu chiri kuda kuitika. Munhu wese anozviziva izvozvo. Unokwanisa kutaura kumutadzi. Unokwanisa kutaura kune mutengesi. Unokwanisa kutaura kune munhu upi zvake. Uye, oh, inguva yekusagadzikana kune nyika.
But you can talk to a man or a woman that's looking for him coming and the glory is on their face shining out. They're watching for that great event. So the whole air is charged again, expecting something to happen.
Asi, unokwanisa kutaura kumurume, kana mudzimai ari kutarisira kuuya kwake, uye kubwinya, kuri pachiso chavo, kuchipenya. Ivo, vari kutarisira chiitiko, chikuru ichocho. Saka, mepo yese yakazara zvekare, vachitarisira chimwe chinhu kuti chiitike.
The world doesn't know what's fixing to happen. But the church of the living God knows what's going to happen.
Nyika, haisi kuziva zviri kuda kuitika. Asi chachi ya Mwari mupenyu, inoziva izvo. Zviri kuzoitika.
They know that soon the trumpet will sound. And we'll see him come riding out of glory on a white horse. The armies of heaven following him, and those that are dead in Christ will be raptured and tucked up to meet him in the air. That's what we are looking for. We're longing for it.
Vanoziva kuti munguva shoma, wamanda icharira. Uye, tichamuona achiuya, akatasva, achibva mukubwinya. Ari pabhiza jena, uye nehondo dzekudenga, dzichimutevera. Uye avo vakafa muna Kristu, vachabvutwa, uye votakurwa kumusoro kunosangana naye muchadenga. Ndizvo zvatiri kutarisira. Tiri kuzvishuvira.
And we're told that the souls of those mothers and so forth we spoke of this morning, just under the altar of God are screaming, "How long, Lord, how long?" Mother wants to see you as much as you want to see her. And our loved ones wants to meet us as well as we want to meet them.
Uye, tinoudzwa kuti, mweya yevana amai, vai, nevamwe vakadaro, vatataura nezvavo mangwanani ano. Vangori pasi pearitari yaMwari. Vari kudanidzira. Kusvikira rini, Ishe? Kusvikira rini? Amai vanoda kukuona. Zvimwe, semadiro aunoda kuvaona. Uye vadikanwi vedu. Vanoda kusangana nesu zvekare, sekuda kwatinoita kusangana navo.
What a reunion that'll be when he comes to meet our loved ones and see them in their resurrection body and glorified and walking around with the air of the resurrection.
Kusangana zvekare kwakadini kuchavepo kana iye achinga auya. Kusangana nevadikanwa vedu. Uye, kuvaona vari mumutumbi wavo. Yekumuka, kuvakafa. Uye, vakabwinyiswa, vachifamba-famba, nemudyiwe nhaka yerumuko.
Watching their character, how it's changed, the meekness and quietness, and it won't be a hustle and bustle and jump and jerk. But we'll have all eternity to live together.
Achitarisa hunhu hwavo kuti wakashanduka zvakadini. Hunyoro nerunyararo. Uye, hachizove kupishana nekumhanyidzana. Nekusvetuka pamwe nekugwina. Nekuti tichave nezienda na kuenda rese rekurarama pamwe chete.
All this great neurotic age that we're living. Just not no time for nothing. Just climbing and jerking and grabbing. Why, it's a terrible day.
Oh, zerarino guru, regu pengereka, iroratiri kurarama. Hapangori na nguva, yechimwe chinu. Kungo kwira, neku kwachura, neku puta. And it is what in Ochkisa.
Then, as they waited for something to happen, it was too bad that many of those at the Passover never got to see him. Yet they knowed something was going to happen, but yet they didn't get to see him.
Zadaro, apo pavakange vakamirira kuti chimwe chinhu chiitike. Zvakange zvakaipa kwazvo kuti vazhinji veavo vaive papaseka havana kana kutombomuona. Asi vaiziva kuti chimwe chinhu chaizoitika. Asi zvakadaro havana kukwanisa kumuona.
So would be at the coming of the Lord. There's many restless people today that knows that something's fixing to happen, but they'll never see him.
Ndizvo zvazvichange zvakaita pakuuya kwashe. Kune vanhu vakawanda vasina kugadzikana nhasi. Vanoziva kuti chimwe chinhu chiri kuda kuitika. Asi ivo havazombomuoni.
For he will come in the stillness of the midnight to catch away that little church.
Amen.
That's longing and waiting and expecting to see him.
Amen.
That's the ones he'll come and catch away.
Nekuti iye achauya mukunyarara kwepakati peusiku kuzotora church diki iyoyo. Iyo iri kushuva pamwe nekumirira uye ichitarisira kumuona. Ndiwo avo vachauya kuzotora.
Many of the world who is living on the glamours and the feasting their souls upon the things of the world will never know what happened until the church is gone into glory. For he will come as a thief in the night and catch them away. So we can see we're back again to the same place.
Vazhinji vemunyika avo vari kurarama pane zvinoyevedza uye vachifadza mweya yavo pane zvinhu zvemunyika. Havazomboziva zvinenge zvaitika kusvikira chechi yaenda mukubwinya. Nekuti achauya sembavha pausiku uye wovatora vachienda. Saka tinokwanisa kuona kuti tadzoka zvekare kunzvimbo imwe chete.
Now, we find out that this expectation that God comes to those who all through the scriptures, it's been the same thing that they are, he always appears to those who are expecting him.
Amen.
Always to those who are wanting to see him. And I'm sure that that's the hope that's on our hearts tonight.
Zvino, tinoona kuti tarisiro idzi kuti Mwari vanouya kune avo vari zvose kupfuura. Nemumagwaro zvakava zviri chinhu chimwe chete kuti ivo vari iye anogara achionekwa kune avo vari kumutarisira nguva dzose kune avo vanenge vachida kumuona. Uye ndine chokwadi chekuti ndiyo tariro iri pamoyo pedu manheru ano.
It's been about 6 months ago, I suppose, I was testifying to some people and I said, oh, to think of it. But just most any time he'll come.
Pave nemwedzi inenge mitanhatu yapfuura. Ndinofunga. Ndakanga ndichipupura kune vamwe vanhu. Uye ini ndakati, oh, kufunga nezvazvo kuti chero nguva ipi zvayo iye achauya.
What caused me to say that? I was speaking of Brother Bosworth. When I went to see that old saint, when we heard he was dying 80-something years old, the wife and I going down to there to see him before he died, I just had to say something to him. I like to watch saints when they're entering glory. And I had to see him and we burnt the tires off of the car.
Uye icho chakandikonzera kuti nditaure izvozvo. Ndakanga ndichi taura nezve hama Bosworth pandakaenda kunoona Mutana mutsvene iyeye apo patakanzwa kuti vakanga vari kufa makore makumi masere neanoraudzira ekuberekwa. Mudzimai neni ndokuenda zasiku ikoko kunovaona vasati vafa. Ini ndaitongofanirwa kutaura chimwe chinhu kwavari. Ndinofarira kutarira vatsvene apo pavanenge vachipinda mukubwinya. Uye ndaifanira kuvaona. Uye takamhanyisa motokari kwazvo.
But when I got there and rushed into the door, in a little corner laid that old patriarch. He raised his head up when he seen me coming, his old feeble arms hung out with the flesh hanging down, and he reached his arms for me.
Asi, pandakasvika ikoko, ndokumhanyira ndichipinda pamukova. Muchikona chidiki, maiva makarara mukuru uya wekare. Ivo vakasimudza musoro wavo pavakandiona ndichiuya. Maoko avo ekare asina simba akarembera kunze nenyama yakarembera pasi. Asi ivo vakatambanudza maoko avo kwandiri.
And I grabbed him around the neck and screamed, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof. For he was a sainted godly man.
Zino, ndakavabata muhuro zvakasimba, uye ndikadanidzira, baba vangu, ngoro dzeIsraeri, nevatasvi vemabhiza vacho, nekuti ivo, vaive murume mutsvene ane humwari.
And I said, Brother Bosworth, I want to ask you something. Do you believe that you'll get well? He said, oh, I'm not even sick. I said, well, what's the matter? He said, I'm going home.
Amen.
He said, I'm tired and I'm wore out. And I just want to go home.
We're in Indicate. Hama Bosworth, ndinoda kukubvunza ichimwe chinhu. Munotenda here kuti muchaita zvakanaka? Ivo vakati, oh, ini, handisi kutomborwara. Ini ndikati, saka, chii chiri kunetsa? Ivo vakati, ndiri kuenda kumusha. Ivo vakati, ndaneta, uye ndapera basa. Uye, ndiri kungoda kuenda kumusha.
I said, then you realize you're dying? I said, I want to ask you something. Back down to the 70-some-odd years of ministry, what has been your most glorious minute? Could you speak to me, sir, and tell me what experience you had down along the line that you could count your greatest hour?
In Indicate. Zvino, munocherechedza here kuti muri kufa? Ndikati, ndiri kuda kukubvunza ichimwe chinhu. Tichidzokera zasi kumashure nemumakore makumi manomwe neanoraudzira eshumiro. Ndeipi yakanga iri nguva yenyu yakanyanyisa kubwinya? Mungataure neni here changamire? Uye, mondiudza kuti chiitiko chipi chamakava nacho mukudzika zasi nemumutsara? Iyo, ya munga veringa kuti, ndiyo nguva yenyu hurusa.
I shall live to see his age. I'll never forget as those dark eyes caught me over the top of those glasses. He said, my dear brother, this is the greatest moment of my life.
Amen.
I can't think of any time that was any more glorious than right now.
Ndairarama kusvika pazera ravo. Handaizombokanganwa apo meso aya matema akanditarisa nepamusoro pemagirazi iwayo. Ivo vakati, hama yangu inodikanwa, ino ndiyo nguva hurusa yeupenyu hwangu. Handikwanise kufunga nezvenguva ipi zvayo yaive yakabwinya kupfuura iye zvino.
I looked him in the face and I said, sir, do you still know that you're dying? He said, Brother Branham, I'm laying here waiting every minute for him to open that door and come take me home with him.
Amen.
That's the way to die. That's the way to go.
Ndakava tarisa kumeso, uye ini ndikati, changa miri. Muchiri kuziva here kuti, muri kufa. Iwe vakati, hama Branham. Ndakarara pano, ndakamirira miti yega yega kuti, iye azarure mukova uyo, uye ouya, onditora kuenda kumusha pamwe naye. Ndiyo nzira yekufa nayo. Ndiyo nzira yekuenda nayo.
And as you know, that about 2 hours before he died, he was been laying in a coma for over 2 days. And when he come to himself, he raised up in the room and began to speak to his wife.
Uye, sekuziva kwamunoita, kuti, angaite maawa maviri, vasati vafa. Ivo, vakange, vaiva vambenge, vakarara, vari mukoma, kwemazuva anopfuura maviri. Zvino apo, pavakabengenuka, vakasimuka, imomo, mukamuri, ndokutanga kutaura kumudzimai wavo.
Then all of a sudden he seemed to be transparent. And he was shook hands for a solid hour or more with friends who's been dead for 40 or 50 years who was his converts in his church.
Zvadaro, chiripori pochko. Vakabva vaita sevari kunjenjemera. Zvino vakakwazisana maoko kweawa yakakwana kana kudarika neshamwari dzange dzakafa. Kwemakore makumi mana kana kuti makumi mashanu vari avo vavakatendeutsa vaiva muchechi mavo.
Shook hands with his mother and with his daddy until he was life was left his body, laid down on the pillow and went to sleep in the arms of the Lord Jesus.
Amen.
There's nothing like serving him.
Great.
Expecting him.
Vakakwazisana maoko na amai vavo uye na baba vavo kusvikira vakanga upenyu wakanga wabuda mumutumbi wavo. Vakarara papiro ndokukotsira vari mumaoko aishe Jesu. Hapana chinhu chakafanana nekumushumira uchimutarisira.
And as I talked to this man about this and told that experience, I said, sir, oh, won't it be glorious when we see him? Oh, if he would come today.
Uye up, pandaitaura nemurume uyu pamusoro peizvi. Uye, ndikataura chiitiko ichocho. Ndakataura izvi. Ini ndikati, changamire. Oh, hazvizova zvakabwinya here apo. Patichamuona. Oh, dai. Aizouya nhasi.
He said, Brother Branham, don't scare the people like that. I said, what do you mean? He said, oh, don't try to tell people that the world's coming or Christ is coming. It wearies them.
Iye akati, hama Branham, regai kutyisa vanhu zvakadaro. Iri ndikati, uri kurevei? Iye akati, oh, regai kuedza kuudza vanhu kuti nyika iri kusvika kana kuti Christ arikuya. Zvino vanesa.
Oh, I said, no, I beg your pardon.
Amen.
To those who are looking for him, it's the most glorious news that they can hear that Jesus
Amen.
Is just about to break through and to take his church.
Oh, ini ndakati, kwete, ruregerero. Kune avo, vari kumutarisira. Inau dzakabwinyiswa kwazvo idzo dzavanokwanisa kunzwa kuti Jesu ave pedyo nekuonekwa achiuya kuti atore chechi yake.
All age will be changed for youth. Joy will be given instead of gloom. Life will be given instead of death. Immortality for morality be exchanged. Oh, what a moment to know that he shall come.
Kuchembera, kusha shandurwa kuve hudiki. Mufaro uchapiwa, panzimbo, yekusuwa. Upenyu, uchapiwa panzimbo, yerufu. Upenyu, unofa, uchiva hun, wakanak, zvichatsiva niswa. Oh, inguva yakadini, kuziva kuti. Achauya.
They were looking for Him. They were expecting Him. And when He come, we found that there was two factions. One group was for Him and one was against Him. And that's the way we find it today. That's what His coming always has divided the peoples.
Ivo, vakanga vachimutsvaga. Vakanga vachimutarisira. Zvino apo, pakauya, takaona kuti, paive nemapoka maviri. Rimwe boka, raive richimutsigira. Uye, rimwe, raipesana naye. Uye ndiyo nzira. Yatinozviwana nhasi. Ndizvo izvo, kuuya kwake.
Every time when you find Jesus, you find those around who would be contrary with it. That's Satan. And today when we think of it, we don't see much change. Just the same. The peoples has changed, but the spirit of people hasn't changed.
Nguva dzese, paunowana Jesu, unowana avo. Vanenge varipo, vanenge vachipesana naro, ndi Satani iyeye. Uye nhasi, patinofunga nezvazvo, hationi shanduku, yakanyanya. Zvakangofanana vanhu, vakashanduka, asi mweya wevanhu, hauna kushanduka.
So when they finally looked out the gate and saw Him come riding on that little white donkey, no one of the disciples begin to scream, "The kingdom of heaven has come."
Saka, pakupedzisira, pavakazotarisa kunze kwesuo, uye, vakamuona achiuya, akatasva padongi riya duku, jena. Ndosaka vadzidzi, vakatanga kudanidzira, humambo hwekudenga, wasvika.
The people run to meet Him and all Jerusalem was stirred. There's something about it. When Jesus comes, it's always a stirring. And the whole city was stirred. And they can't hide it.
Vanhu, vakamhanya kunosangana naye. Uye Jerusalem rose rakazunguzwa. Pane chimwe chinhu pamusoro pazvo. Kana Jesu auya, zvinogara zvichiva nekuzunguza. Uye guta rose rakazunguzwa. Uye ivo, havagoni kuzvivanza.
And the preachers of that day had to give an account for this stir because it was at the feast of the Passover. And they screamed out, "Who is this?"
Uye vaparidzi, vezuva iroro, vaifanira kudavirira pamusoro pekuzunguzwa uku nekuti paive pamutambo wepaseka uye ivo vakadanidzira ndianiko uyu.
When the air charged and the coming of the Lord Jesus to Jerusalem had charged the air with expectations, it looks like that the teachers ought to know what was going to take place. It looked like that the high priest would have known it. It looked like that all the other priests would have known it.
Apo mepo, payaka zara, uye kuya, kwa ishe Jesu ku Jerusalema, kwa kanga kwa zaza, mepo ni tarisiro. Shino taridzika sekunge, vadzidzisi, vaifanira kuziva izvo, zvakanga zviri kuzoitika. Shai taridzika sekunge muprisita mukuru, aifanira kunge achizviziva. Chaitaridzika sekunge, vamwe vaprisita vose, vaifanira kunge, vachizviziva izvozvo.
And it isn't changed any today, because the Holy Spirit is forerunning the coming of the Lord Jesus.
Amen.
And as the Holy Spirit begins to stretch out across the earth, revival fires are broken out everywhere. Great signs and wonders has been done. Healings has took place. Prophecies has went forth.
Uye, hazina kushanduka zvachose nhasi, nekuti mweya mutsvene, uri kufanotungamirira kuuya kwaIshe Jesu. Uye, apo mweya mchene, uri kutanga kutambanuka. Uchienda pasirose, moto yerumutsiriro. Yakatungira kwese kwese. Ziratidzo zvikuru, nezvishamiso. Zvakaitwa, kupodzwa, kwakaitika. Ziprofita, zvakataurwa.
All the gathering of the apostolic blessings has come back to the church again. So as it was then, so is it now. The spirit of the unbeliever still cries out, who is this?
Kuungana kwese, kwemaropafadzo echi apostora, kwa dzoka kuchechi zvekare. Saka, sezvazvaiva kareko, ndizvo zvazviri, iko zvino. Mweya weasingatendi, uchiri kudanidzira kuti, ndianiko uyu.
Some of them believed on the Lord Jesus to say he was a good man. Some of them said he's a good man. That's what they say today.
Vamwe vavo vaitenda pana Ishe Jesu. Zvokuti aive munhu akanaka. Vamwe vavo vaiti iye munhu akanaka. Ndizvo zvavanoitaura nhasi.
They've tried to place him as a Napoleon, a warrior. They try to place him as a George Washington, a truthful man. But he was more than that.
Vanoedza kumuisa sa Napoleon murwi. Vanoedza kumuisa sa George Washington murume anotaura chokwadi. Asi iye aipfuura izvozvo.
Did you notice the reading of the scripture? They said this is a prophet that comes from Galilee.
Macherechedza here kuverengwa kwemagwaro. Iyo vakati uyu muprofita unova kuGalilea.
And they tried to say the same thing today. When they see this great move of the Lord to restore back to health the sick and the afflicted, to see him use his spirit in his church to discern the thoughts of the people.
Uye vanoedza kutaura chinhu chimwe chete nhasi. Apo pavanoona kufamba kukuru uku kwashe kuzodzoreredza kuhutano avo vanorwara nevanotambudzwa. Kumuona achishandisa mweya wake muchechi make kunzvera pfungwa dzevanhu.
To see him do just as he did when he was here on earth to fulfill what he said would take place. Certainly, the churches and the people has asking this, who is this?
Kumona achita. Sizakangoita abo, paiva paru panika. Kuzadza izo, zakataura kuti, zaizo itika. Zirokwazo, machechi nevanu, vaingi. Vachifunza kuti, ndianiko uyu.
They didn't understand who Jesus was because none of them could recognize him by their schools. What seminary did he come out of? What school of theology did he come from? And so is it today.
Vakange vasinganzwisise kuti Jesu aive ani. Nekuti hapana kana mumwe wavo aikwanisa kumucherechedza nezvikoro zvavo. Iseminari ipi yakabuda kubva mairi? Chikoro chipi cheBhaibheri chakabuda kubva machiri? Uye, ndizvo zvazviri nhasi.
Most of the people who are anointed with the Holy Ghost didn't come from any seminary. They are products of God's own choosing. But the signs and the miracles and the wonders that was promised of the Bible accompany this great Holy Spirit as it moves among the people.
Vazhinji nevanhu vakazodzwa nemweya mutsvene havana kubuda kubva mune seminari ipi zvayo. Ivo zvibereko zvekusarudza kwaMwari pachavo. Asi zviratidzo neminana uye nezvishamiso zvakavimbiswa muBhaibheri zvinofamba pamwe nemweya mutsvene mukuru uyu. Paunenge uchifamba pakati pevanhu.
And they say today, What school are they from? Just as soon as you enter a city to hold a revival, what denomination do you belong to?
We are ivo vanoti nhasi. Ko, vanobva kuchikoro chipiko? Uchingopinda muguta kuti uite rumutsiriro. Ko, iwe uri wesangano ripi?
I had an interview Friday afternoon with the Roman Catholic priest from the Irish church in Louisville. And no more than I'd been introduced to him, a fine scholarly man. He said, Mr. Branham, what denomination are you with? I said, I'm not with any.
Ndakava nenguva yekukurukura chishanu masikati nemuprisita weRoma Katorike anobva kuchechi yechiIrish iri muLouisville. Uye pasina nguva ndaziviswa kwaari. Murume akanaka akadzidza. Iye akati, vaBranham, muri wesangano ripi? Ini ndakati, handisi wechero rimwe zvaro.
And he said, then were you ordained? I said, yes, sir. He said, who ordained you? I said, the Lord Jesus gave me the Holy Spirit to preach the gospel and gave me a commission.
Amen.
Well, that's the ordination that we need.
We, iye akati ipapo, makagadzwa here, ndikati, hongu changamire. Iye akati, ndiyanaka kugadzai, ndikati, Ishe Jesu, vakandipa mweya mutsvene, kuti ndiparidze vhangeri. We, vakandituma. Zvakanaka, ndiko kugadzwa kwatinoda.
Jesus never said to his disciples, go out to the... I'm not criticizing those things, but they've lived their day. He didn't say, go study to be a minister for so many years. He said, tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. He said that to men who couldn't sign their own name.
Jesu haana kumbotaura kuvadzidzi vake kuti endai kunze uko kune handisi kutsoropodza zvinhu izvozvo asi zvakadarika zuva razvo. Iye haana kutaura kuti enda urodzidzira kuva mushumiri kwemakore akati kuti iye akati mirirai muguta reJerusarema kusvikira mazadzwa nesimba rinobva kumusoro. Iye akataura izvozvo kune varume vakanga vasingakwanise kusaina zita ravo.
And after this the Holy Ghost has come upon you, then you shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the utmost parts of the earth.
Amen.
That's the ordination.
Zvino mushure mekunge mweya mutsvene wauya pamusoro penyu, zvadaro imi muchava zvapupu zvangu kwese muJerusarema, Judea, Samaria uye kusvikira kumagumo enyika. Ndiko kugadzwa.
We have no record of Jesus ever going to any school or graduating from any seminaries. Yet there has been more seminaries erected in his name for religious causes than been for any other thing that's ever been in the world.
Hatina pakanyorwa panoratidza kuti Jesu akamboenda kune chero chikoro zvacho kana kupedza kudzidza kubva kune maseminari api zvavo. Zvakadaro kwakave nemaseminari akawanda akavakwa muzita rake kuitira chikonzero chezvinamato kupfuura zvaive kune chinhu chipi zvacho chati chambove munyika.
We never had any record of him ever going to school, but yet there's been more schools erected in his name than there is of any other kind of a name there is under the heavens. The schools.
Hatina kumbova nechipi zvacho chinyorwa chipi zvacho chekuenda kwake kuchikoro. Asi zvakadaro kwakave nezvikoro zvakawanda zvakavakwa muzita rake kudarika zviripo zvichero imwe mhando zvayo yezita riripo pasi pematenga zvikoro.
We never have known of him writing a book, yet there's been more books wrote about him than all the rest of the literature's been written. And today his Bible is the most popular book that there is in all the world amongst all the literature.
Hatina kumbobvira. Taziva nezvake achinyora bhuku. Asi pakave nemabhuku akawanda akanyorwa pamusoro pake. Kupfuura zvinyorwa zvose zvakanyorwa. Uye nhasi Bhaibheri rake ndiro bhuku rakanyanyisa kukurumbira riripo pasi rose pakati pezvinyorwa zvese.
But you see, in the day of the visitation, they cried, "Who is he?" See, God takes something that seems like it's nothing to make something out of it. That's what makes him God.
Asi munoona, muzuva rekushanyirwa, ivo vakadanidzira. Ndianiko uyu? Munoona, Mwari vanotora chimwe chinhu, chinoita sekunge chisina basa, kuti vagadzire chimwe chinhu, kubva machiri. Ndizvo zvinovaita kuti vave Mwari.
And when they seen him come riding into that gate, some of them said, "He's a great man." They say that today. There are schools of theology that teaches today that Jesus was a great man, that he was a good man. Some of them even say that he was a prophet.
Zino, pavakamuona achiuya, akatasha, achipinda nepasuo iroro, vamwe vavo vakati, iyeye, munhu mukuru. Vanotaura izvozvo nhasi. Kune zvikoro zvedzidzo yeBhaibheri zvinodzidzisa nhasi kuti Jesu aive munhu mukuru, kuti aive munhu akanaka. Vamwe vavo vanototaura kuti aive muprofita.
Now, if he was only a prophet or a good man, we're in our sins. He was more than a prophet. He was more than a good man, yet he was a good man. Yet he was a God prophet. But he was more than that. He was God manifested in the flesh to take away sin.
Zvino, dai iye aiva muprofita chete, kana munhu akanaka, tiri muzvivi zvedu. Iye aipfuurira muprofita. Iye aipfuurira munhu akanaka. Asi zvakadaro, aiva munhu akanaka. Asi zvakadaro, aiva Mwari muprofita. Asi aipfuurira izvozvo, iye aive Mwari airatidzwa munyama kuti abvise chivi.
And as he come riding in, lots of the people said, "He's a healer. Oh, we've seen him open the eyes of the blind. We've seen him make the crippled man to walk. We've seen him offer prayer and a fever left the child." But then those type were only following him for the loaves and the fishes.
We apo pakauya, akatasa achipinda, vanhu vazhinji vakati, "Iye, mupodzi, oh, takamuona, achizarura meso emapofu. Takamuona achiita kuti munhu aiva chirema afambe. Takamuona achinamata, uye kupisa kwemuviri kukabva pane mwana." Asi ipapo, mhando iyoyo yaingomutevera nekuda kwechingwa nehove.
And that's the way the crowds are today, many. If there's a healer, why they follow him, and he's just an oase. If they get sick, they run and say, "Oh, will you please pray for me that the Lord Jesus will make me well."
Uye, ndizvo zviri mhomho nhasi vazhinji. Kana pane mupodzi, handiti, ivo. Vanomutevera, uye, iye anongori, chitubu mugwenga. Kana vakarwara, vanomhanya voti, "Oh, mungandinamatirawo here kuti Ishe Jesu vagondipodza."
And as soon as they come out of the hospital or the sick bed, right back out into the world they go, like a dog to its vomit or a hog to its water, as the scripture says.
Uye pavanongobuda muchipatara, kana kuti panoye urwere, vanodzokera kunze chaiko uko munyika voenda, sembwa kumarutsi ayo, kana senguruve kumatope ayo, sezvakataurwa negwaro.
Just follow him for what good they can get out of him. They use him just for a totem pole or something that they can get from him and don't expect to serve him. That crowd still goes on today.
Kungomutevera nekuda kwezvakanaka zvavanokwanisa kuwana kubva maari. Vanomushandisa kungova bango remitupo. Kana chimwe chinhu icho chavanokwanisa kuwana kubva kwaari. Uye vasingatarisire kumushumira. Momo iyoyo ichiri kuenderera mberi nhasi.
There were 9 lepers healed and 1 returned to give him praise. Or was it 10? One of them returned to give him praise. And the rest of them went ahead ungrateful.
Paiva, nevane maperembudzi vapfumbamwe vakapodzwa. Uye mumwe chete ndiye akadzoka kuzomupa rumbidzo. Kana kuti vaiva gumi here. Ivo, mumwe chete wavo akadzoka kuzomupa rumbidzo. Asi vamwe vose vakaenderera mberi vasina kutenda.
And if the people in America that's been healed by the power of God would turn their hearts to God, there'd be a revival strike this nation that would close every bootleg joint, that would package stores and whiskey stores would be plumb out of the picture.
Uye dai vanhu muAmerica avo vakapodzwa nesimba raMwari vaizotendeutsira mwoyo yavo kuna Mwari, paizova nerumutsiriro rwairova nyika ino urwo rwaizopfiga mashabhini ose urwo rwaizo zvitoro zvedoro nezvitoro zvewhisky zvinenge zvichisipo zvachose.
The churches would be full, the theaters would be empty on Sunday night, and there'd be a revival breakout to this nation.
Machechi aizozara, dzimba dzemitambo, dzaizova dzisina vanhu svondomaneru, uye paizova nerumutsiriro rwaiitika kwese nemunyika ino.
But when they see it happen, the things that God does, they still scream, "Who is he? Who is this that comes? Where do they come from? Who is this? But what authority is this done?"
Asi, pavanozoona zvichiitika, zvinhu izvo zvinoitwa naMwari, vachiri kudanidzira, ndianiko uyu? Ndianiko uyu ari kuuya? Ko, vakabva nekupi? Ndianiko uyu? Izvi zvinoitwa nesimba ripi?
Never forget. At Johannesburg, South Africa, I just arrived about 30 minutes before on a plane. I've been 3 days and nights in the air. So tired I could hardly stand it. They take me out to the fairgrounds where some 50 or 60,000 people were gathered.
I did bokanganwa ku Johannesburg, South Africa. Ndakanga ndichangosvika. Ndakurumidza nema minutes angaita makumi matatu. Nendege, ndakange ndave nemazuva matatu neusiku hutatu ndiri mudenga. Ndakaneta kwazvo zvekuti ndakanga ndisisazvifarire. Ivo vakanditora kuenda neni kunze kunhandare dzinoratidzirwa zvinhu uko, kwakanga kwakaungana vanhu zviuru makumi mashanu kana makumi matanhatu.
No sooner than got on the platform to the Holy Spirit, I seen coming across the place a bus, and it had a sign on it, Durban. I saw a young man have to fuss and slip away from his father and mother with one leg 6 or 8 inches shorter than the other. He was wearing a white shirt with suspenders holding up his trousers.
We pasina nguva ndakwira paplatform kusvikira mweya muchene. Ndakaona kuchiuya kudarika nepo bazi uye raiva nechikwangwani pariri Durban. Ndakaona mujaya achiita sekupikisa ndokubva averevedza achibva pana baba naamai vake. Aine rimwe gumbo rakapfupika mainji matanhatu kana kuti masere pane rimwe. Aiva akapfeka shati chena nemasikoro bandi Akasimudza mudebe wake.
I noticed a young man. I looked back again, the vision was gone. And then just in a moment I saw that light hanging over a young man way back in the audience. And I looked, I thought I'd seen him somewhere.
Zvino ndakacherichedza mujaya wacho. Ndakatarisako zvekare. Chiratidzo chakanga chaenda. Uye zvadaro. Munguva pfupi ndakaona chiedza chiya chakarembera pamusoro pemujaya kumashure shure chaiko muungano. Uye ndakatarisa ndikafunga ndakambomuona kune imwe nzvimbo.
I watched him and that light kept holding over him for a few minutes and I was waiting for the interpreter to catch the next words. Then I seen that same young man stand up, throw down his crutches and his 6 inches sharp leg came down normal with the rest.
Ndakamutarisa uye chiedza chiya chakangoramba chakamira pamusoro pake kwema minutes mashoma. Uye ndaive ndakamirira mududziri kuti abate mashoko aitevera. Zvadaro ndakaona mujaya mumwe chete iyeye asimuka ndokukandira madondoro ake pasi uye gumbo rake raiva pfupi nemainji matanhatu rakadzika rikaenzana nerimwe.
And I said to Mr. A.J. Schuman, who is in glory tonight, I said, Mr. Schuman, just quote my words, it's a vision. He said, very well.
Uye ini ndakati kuna va A.J. Schuman, avo vari mukubwinya manheru ano. Ini ndikati, va Schuman, ingodzokororai mashoko angu. Ichi, chiratidzo. Ivo vakati, zvakanaka kwazvo.
And I said, the young man sitting back there with the white shirt on and the suspenders, he came from a city called Durban, some 1,500 miles across the country in a bus. And he had to slip away from his father and mother to come. But he's believed on the Lord Jesus and he's got one leg 6 inches shorter than the other.
We're in Indicati. Mujaya akagara kumashure uko, akapfeka shati chena, nemaskoro bande, akauya kubva kuguta rinonzi Durban, mamaira chiuru, nemazana mashanu kudarika, nemunyika, ari mubhazi. Uye, akatonzvenga baba namai vake, kuti auye. Asi iye, atenda pana Ishe Jesu. Uye, ane gumbo rimwe chete, rakapfupi kama inji matanhatu, pane rimwe.
And the young man jumped up. There he is standing, trying to feel for his crutches. And I said, young man, the Lord Jesus has healed you. And immediately his leg come out 6 inches to the normal with the rest of him. And they brought the young man to the platform and doctors examined him there. You see his picture in my book.
Zvino mujaya wacho, akasvetukira mudenga. Hoyo paaiva. Akamira, achiedza kutsvanzva dzira, madondoro ake, uye ini ndikati, mujaya, Ishe Jesu akupodza. Uye pakare pagumbo rake, rakabuda, mainji matanhatu, kusvika, pane zvarinofanira kuve, zvichienderana nevose. Uye, vakaunza mujaya wacho kupratifom, uye, vanachiremba, vakamuongorora ipapo. Ini munoona mufananidzo wake mubhuku rangu.
I'd been standing there just a few moments. I seen a little green car running down the road and it slipped. It turned around backward and struck a tree. A young blonde-headed girl had a broken back.
Ndakange ndakamira ipapo. Kwachinguva chidiki. Ndakaona motokari diki yegirini ichimhanya ichidzika nemugwagwa. Zvino ndokuchedza. Iyo yaka tenderera, ichidzoka kumashure, ndokurova muti, mumwe musikana wechidiki, ane musoro unevhudzi, rakachenuruka, aive, akatyoka musana.
And I said, I see a little green car that slid into a tree and a young blonde-headed girl of about 18 years old has a broken back. She's in a serious condition. No one responded. I couldn't see her anywhere in that vast, big audience of people.
Uye inindikati. Ndinoona motikari diki. Ye girini. Yakacheza. Ichinorovera pamuti. Uye musikana wechidiki. Ane musoro unevhudzi rakachenuruka. Wemakore angaite gumi nemasere ekuberekwa. Ane musana wakatyuka. Iye ari muchinhano chakaipisisa. Hapana akadaira. Uye handaikwanisa kuona chero kupi zvako muungano iyoyo huru. Yakakura yevanhu.
And I stood there just for a few minutes. I said, understand, don't be suspicious. It's the Lord Jesus in the power of the resurrection. He sent the Holy Ghost to continue his work.
Zino, ndakamira ipapo, zvingangoita, maminitsi mashoma. Inindikati, nzwisisai izvi, regai kuva, munofungira. Ndiishe Jesu, musimba nerumuko. Ivo, vakatumira mweya mutsvene kuti uyenderere mberi nebasa ravo.
And there I seen the vision happen over again. And I couldn't see the young woman just then standing right in front of me here. Stood that light as you see on the picture.
Zvino ipapo, ndakaona chiratidzo. Chichiitika zvekare. Uye, handina kwanisa kuona mudzimai wacho wechidiki. Pagare ipapo, pakamira pamberi pangu. Chaipo, hepano, pakabira chiedza chia. Sizwa munoona, pamufana nidzo.
And he stood here and I walked up there and there she laid down below the platform. I said, young lady, the Lord Jesus has made you well. And she started to cry. Her mother said, oh no, don't tell her to get up. Says if she moves, she'll die.
Uye, icho chakamira pano. Ndakafamba. Kuenda ikoko, zvino ipapo, ndipo, paive arere, zasi kwepuratifomu. Inindikati, mudzimai wechidiki, ishe Jesu vakupodza. Zvino, akatanga kuchema. Amai vake vakati, oh, kwete, regai kumuudza kuti, asimuke. Vachiti, kana akatsukunyuka, iye anozofa.
And the young lady jumped to her feet, screaming and praising God. And the mother fainted and fell in the cot that the girl was laying in. What is it?
Uye musikana wechidiki, akasvetuka netsoka dzake, achidanidzira pamwe nekurumbidza Mwari. Uye amai vacho vakafenda ndokuwira munhoo umo. Maiva makarara musikana. Chii ichocho?
Just about that time, some critical man raised up back there and stood with one foot on one seat and one on the other and said, you American, I challenge you to tell me what name you do this in and what denomination church do you belong to.
Panguva ingangoda kuita iyoyo. Mumwe murume, mutsoropodzi, akasimuka. Kumashure uko, uye, akasimuka. Neimwe tsoka. Yake iri pachigaro. Uye imwe. Iri pane chimwe. Zvino ndokuti. Iwe. Weku Amerika. Ndinokupikisa kuti. Undiudze kuti. Unoita izvi. Nemuzita ripi. Uye kuti. Uriwe sangano ripi rechechi.
See. It's just the same. They don't understand. They're not looking for these things. The churches are not looking for the coming of the Lord, and the Holy Spirit is sure to confirm His coming to bring it to pass. So much, each one wants to take his own way. That's the way it was there. Each group had their own idea.
Maona, zvakangofanana. Havanzwisisi, ivo havasi kutsvaka zvinhu izvi. Machechi, haasi kutarisira kuuya kwaShe. Uye Mweya Mutsvene. Uri pano kuzosimbisa kuuya kwake kuti kuzadziswe. Zvakanyanya. Mumwe nemumwe anoda kutora nzira yake. Ndiwo mamiriro azvaive ikoko. Boka rega rega. Vaive nezano ravo.
But that's not the question tonight. That's not what I'm talking about.
Amen.
But the question I'm asking you is what do you think it is? It concerns you.
Asi, hausi iwo mubvunzo maniru ano. Handizvo zvandiri kutaura nezvazvo. Asi mubvunzo wandiri kukubvunzai ndewe kuti imi munofunga kuti chii ichocho zvine chekuita nemi.
Who is this that's going up and down the nations? Not man. Man cannot do those things.
Ndianiko uyu ariko kwira nekudzika nemudzinyika? Kwete vanhu. Vanhu havakwanise kuita zvinhu izvozvo.
Who is it that's speaking and saying to the people in the audience, sitting right here, over here, in different places in the meeting, when women and men are brought in here dying? Who is it?
Ndianiko iyeye ari kutaura uye achiti kuvanhu vari muungano sekuti akagara pano nechepano apa uye nenzvimbo dzakasiyana siyana mumusangano apo madzimai nevarume pavanounzwa muno vachifa? Ndianiko iyeye?
That young woman that walked into the baptistry this morning, that 3 weeks ago dying with sarcoma cancer, lives right here on Maple Street, Mrs. Beatty.
Mudzimai wechidiki uyo afamba achipinda munzvimbo yekubhabhatidzira mangwanani ano, uyo masvondo matatu apfuura achifa nekenza yesarcoma, anogara pano muna Maple Street, My Bite.
And I asked 3 doctors that was with her. She didn't have 1 chance to live. With 4 or 5 little children and my mother trying to take care of them. Mama said, Bill, she'll never come home again.
We, ndakabvunza vana chiremba vatatu vaive naye. Iye akanga asina mukana mumwe zvavo wekurarama. Aine vana vadiki vana kana kuti vashanu. Uye amai vangu vachiedza kuvachengeta. Amai vakati, Bill haasi kuzombodzoka kumba zvakare.
Now I went out to where she was and the Lord Jesus spoke, thus saith the Lord, if she will go to the church and promise to be baptized into the name of the Lord Jesus and will serve God, she'll go home.
Amen.
Well,
zvino ndakaenda kunze uko kwaaive ari. Zvino Ishe Jesu vakataura zvanzi naJehovha, kana akaenda kuchurch uye ovimbisa kubhabhatidzwa muzita raIshe Jesu uye oshumira Mwari, achaenda kumba apora.
And I asked her, will you do this, lady? And she said, all that you say, I'll do it. How needed are the pains left? 3 days later, she was home and the doctors can't find 1 trace of that cancer.
We're in Nagamubunza. Ushaita izi here mudzimai. We're here akat. Zese, samuno taura. Ndichazviita. Pakarepo marwadzo akabva. Mazuva matatu akatevera akange ave kumba. Uye vanachiremba havasi kukwanisa kuwana kana kamuhwezva hako kekenza iyoyo.
Who is this that cometh in the name of the Lord? Who is it? It's the Holy Spirit of God.
Amen.
What's your opinion of it? What's your opinion? Knowing your pastor.
Ndianiko uyu anoya muzita rashe? Ndianiko iyeye? Ndimweya muchene wa Mwari. Maonero ako ndiapi pauri? Maonero ako ndiapi? Uchiziva mufudzi wako.
I'm sitting in these seats here, people from out of town. Sitting with epilepsy. Sitting with, here sits a man somewhere in here, a Mennonite brother, right here, a sufferer of epilepsy. Never knew, seen him, nothing about him. And all of a sudden, about 2 years ago, I guess, or something, 2 years, the Holy Spirit called it and said, thus saith the Lord.
Amen.
He's never had a spell since.
Uye apo, makagara muzvigaro izvipano, vanhu vanobva kunze kweguta, vakagara nepfari, vakagara nehepano pagere murume, pane imwe nzvimbo muno, hama yechimenonite, pano chaipo, anotambura nepfari, handina kumbobvira, ndamuziva kana kumuona, hapana kana chinhu, nezvake, uye pakarepo, makore angaite maviri apfuura. Ndinofungidzira. Kana mamwewo. Hongu. Makore maviri. Mweya mutsvene. Wakazvidana. Uye ukati. Zvanzi naJehovha. Iye. Haana kuzombova. Akabatwa kubva ipapo.
Who is it? Who is it this woman was sitting here last Sunday, the last time I was here? And come down from somewhere in Illinois the next day with a great tumor in her body that was malignant. And some of the best medical science of Illinois was taking her to a great clinic to be operated on Monday, and she squeezed her way in.
Ndianiko iyeye. Ndianiko iyeye. Mudzimai uyu. Aiva agere pano. Svondo yapfuura. Nguva yekupedzisira yandaiva pano. Akange auya. Achibva kune imwe nzvimbo muIllinois. Zuva rakatevera. Aine bundu. Rakakura kwazvo mumuviri wake. Iro raive. Rave kenza. Uye vamwe. Vana mazvikokota. Vezvesainzi. Dzekurapa. VekuIllinois. Vaimuendesa kukiriniki huru. Kuti anovhiyiwa. Muvhuro. Uye iye. Akamanikidzira. Nzira yake. Akapinda.
Never seen her or heard of her in all my life. And all of a sudden the Holy Spirit shadowed her and it told her who she was, where she come from, and she was going to be operated the next day. How many were sure then to see that?
Handina kumbobvira. Ndakamuona kana kunzwa nezvake muupenyu hwangu hwese. Uye pakarepo mweya mutsvene wakamufukidzira. Uye ukamuudza kuti aive ani, kuti aibva kupi. Uye, iye, aizoviwa, zuva raitevera. Vagani vaive pano ipapo, kuti, vazvione izvozvo.
Amen.
See the news flow back the next day when she went to the doctor, they take her from clinic to clinic and can't find the trace of it.
Uye nekuona, nhau dzichidzoka. Zuva raitevera, paakaenda kuna chiremba. Vakamutora kubva kune imwe kiriniki, kuenda kune imwe kiriniki. Uye, havana kukwanisa kuwana, kana, kamuweza, kayo hako.
Who is this? Oh, God be merciful. Who is this that's doing this? Could you dare to say it was your pastor? Never. Could you dare to say man had anything to do into it? Never. It's the Holy Spirit.
Ndianiko uyu? Oh, Mwari, ivaine tsitsi. Ndianiko uyu? Ari kuita izvi? Ungakwanise here? Kutoshinga kutaura kuti aive mufundisi wako. Kwete! Ungakwanise here kushinga kutaura kuti vanhu vaive nechimwe zvacho chekuita mazviri? Kwete! Ndimwe ya mutsvene.
The spirit that was on our Lord Jesus and he is coming to unite himself with this church. He is so close that he's spreading forth his great holy light to redeem and to bring into Amen. Fellowship a church of the living God for the rapture that's near at hand. Amen.
Mweya waiva pana ishe wedu, Jesu, uye kuuya kwake, kuzozvibatanidza nechechi yake, kwava pedyo zvekuti ivo vava kuparadzira chiedza chavo chikuru chichene kuzodzikinura pamwe nokuunza mukuyanana chechi yaMwari mupenyu kuitira kubvutwa kwava pedyo. Amen.
Who is it? I can't answer your question. I can't answer for you, but I can answer for myself.
Ndianiko iyeye? Ini handikwanise kupindura mubvunzo wako. Andikwanise kukupindurira. asi ndinokwanisa kuzvipindurira pachangu.
And over this sacred desk tonight, in the ears of this the company and the purchase of the blood of our Lord Jesus, I say this from the bottom of my heart. Not because that I'm one of you, not because that I'm just somebody different, but one of the redeemed that's washed by the blood.
Uye, nepamusoro pedeski rino, rinoyera manheru ano. Munzeve dzeino ungano, uye neva. Vakatengwa neropa raIshe wedu, Jesu. Ndinotaura izvi kubva pakadzika pemoyo wangu. Kwete nekuti ndiri mumwe wenyu. Kwete nekuti ndinongovawo mumwe munhu akasiyana. Asi mumwe wevakadzikinurwa avo vakagezwa neropa.
I believe that that same light that hangs in this church tonight, that same one shows by its nature that it's Jesus Christ in the form of the Holy Ghost.
Ndinotenda kuti chiedza chimwe chete ichocho icho chakarembera muchechi muno manheru ano, chimwe chete ichocho chinoratidza nehunhu hwacho kuti icho ndi Jesu Kristu muchimiro chemweya mutsvene.
Anyone who knows the scripture knows that Jesus said, I come from God and I go to God.
Amen.
Chero ani zvake anoziva gwaro anoziva kuti Jesu akati, ndakabva kuna Mwari uye ndinoenda kuna Mwari.
Before he was made flesh with Moses in the wilderness, he was a pillar of fire. And when Moses desired to see him, he passed his back parts to him, and Moses said, it looks like a man.
Iye asati aitwa nyama, paiva na Moses murenje, aiva shongwe yemoto. Uye paya Moses, paakashuwa kumuona, iye akapira msana wake kwari. Zino, Moses akati, anotaridzika semunhu.
When he was here on earth, he was a man. He'd done the very same things that he's doing today through man that he has redeemed. Now he comes and have his picture taken.
Paiva pano panyika, iye aiva munhu. Iye akaita zvinhu zvimwe chete chaizvo izvo zvaari kuita nhasi kuburikidza nevanhu vakadzikinura. Heunoi uyo anouya uye ove nemufananidzo wake uchitorwa.
What is it? After his death, burial, and resurrection, Paul was on his road to Damascus one day. And a great light struck him down.
Amen.
Those men around him didn't see the light. But it struck Paul down to it, made him blind. He had trouble with his eyes the rest of his life.
Chii ichocho, mushure mekufa kwake, kuvigwa, pamwene rumuko. Paulo aiva munzira yake kuenda kuDamasiko rimwe zuva. Zvino chiedza chikuru chakamurovera pasi. Varume ivavo vaive vakamukomberedza havana kuona chiedza chacho. Asi chakarovera Paulo pasi kusvikira chamuita bofu. Iye akave nedambudziko nemeso ake upenyu hwake hwese.
And he said one time, except I should be exalted above the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in his flesh, a messenger of Satan to buffet him, because it was the abundance of the revelation.
Uye akati, pane imwe nguva, zvichida, ndaizvisimudzira pamusoro, nekuda kwekuwanda kwechizaruro, chakapiwa kwandiri, munzwa munyama yake, mutumwa waSatani kuti amutambudze nekuti kwaiva kuwandisa kwechizaruro.
And when Paul was stricken down on his road to persecute the people that were making too much noise, the born again group, the people that were called heretics, Paul was on his road to persecute those with papers in his pocket to arrest them and bring them to Jerusalem.
Uye apo Paulo pakaroverwa pasi ari munzira yake kunotambudza vanhu avo vaiita ruzha rwakanyanyisa boka revakaberekwa patsva, vanhu vaidanwa kunzi vakatsauka pachitendero. Paulo aiva panzira yake kunotambudza ivavo aine mapepa muhomwe make kuti avasunge uye ovaunza kuJerusarema.
And about middle of the day, there come a light down that struck him off of his feet to the ground, and he fell into the dust of the earth. There come a voice from that light saying, Saul, Saul, why persecutest thou me?
We, pava pangaite pakati pezuva. Paka uya chiedza, icho chakamurova, kuva patsoka dzake, kuenda pasi. Zvino iye akawira muguruva renyika. Paka uya izwi, kuva muchiedza icho chorichiti, Sauro, Sauro, ko, unonditambudzire iko.
And Saul turned over in his blinded condition, looked up, and he could see that great glorious light. And he said, Lord, who are you? He said, I'm Jesus. I came from God. I went to God. I come from God. I returned to God. And he said, it's hard for you to kick against the pricks.
We are Sauro. Akatendeuka ari muchinano chake cheupofu. Akatarisa kumusoro. Uye aikwanisa kuona chiedza chikuru ichocho. Chaibwinya kwazvo. Uye iye akati, Ishe, ndimi aniko? Iye akati, ndini Jesu. Ndakabva kuna Mwari. Ndikaenda kuna Mwari. Ndakabva kuna Mwari. Ndinodzokera kuna Mwari. Iye akati, zvakakuomera kuti ukave minzwa.
One revelation on that sacred sand. One time upon that place, man can never be the same.
Amen.
A man before he should call himself a Christian, before he can identify himself, he should first have that backside of the desert experience where he met God face to face.
Chizaruro chimwechete pajecha iroro. Rinoyera. Nguva imwechete panzvimbo iyoyo. Munhu hanga zombove akava zvimwe chete. Munhu asati azvidana kuti muKristu. Asati akwanisa kuzvizivisa kuti iye ndiani. Iye anofanira kutanga ava nechiitiko ichocho. Chekuseri kwerenje. Uko. Kwaakasangana naMwari chiso nechiso.
For today you can have any kind of an answer. You can see the Lord perform just exactly what he said do, and smart theologians will explain it away.
Nekuti nhasi, unokwanisa kuona chero mhando ipi zvayo yemhinduro. Unokwanisa kuona Ishe vachiita chaizvo izvo. Zvavakataura kuti tiite, uye vadzidzi vezvebhaibheri vakangwara vanozvishayisa basa nekutsanangura.
They'll say that was for another day, it was for this, or it's for another age, or it's wrong. Like they said of Jesus, he's Beelzebub, the devil, he's a fortune teller. And all those things, they have an answer.
Ivo vanozoti, izvozvo, zvaiva zverimwe zuva, zvaiva zviri, zveiri, kana kuti, izvozvo, ndezverimwe zera, kana kuti, izvozvo, handizvo. Sizvo vakataura, nezvaJesu. Iye, ndiBerizebabu, diabore, iye, muki. Uye nezvinhu zvose izvozvo. Ivo, vane mhinduro.
But when a man has ever come in contact with Christ and seen him as Paul did or experienced him, there's not enough theologians in the world to ever be able to explain that experience away from a man.
Asi kana munhu akambosvika mukusangana naKristu uye akamuona sezvakaitwa naPauro kana kuva nechiitiko naye, hakuna vadzidzi veBhaibheri vakakwana munyika vangambokwanisa nekutsanangura kushayisa basa chiitiko ichocho kubva kumunhu wacho.
That's the reason today they don't have the experience. That's the reason they can't say, they're all saying, who is this? What is this? Where does it come from?
Ndicho chikonzero nhasi ivo vasina chiitiko chacho. Ndicho chikonzero vasingakwanise kutaura. Ivo vose vari kutaura kuti ndianiko uyu? Chiiko ichi? Ko, chinobva kupi?
They don't have the answer. Why? Because all they know is a theology that some church has made. Not to know theology is life. Not to know the Bible is life. But to know Him is life.
Havana minduro. Sei, nekuti. Zoga, shavado ziva. Idzidzo ye Bible, iyo yakagadzirwa. Neimwe church. Kwete kuziva, dzidzo ye Bible. Ndiwo upenyu. Kwete kuziva, Bible. Ndiwo upenyu. Asi, kumuziva iye. Ndiwo upenyu.
To know Him as your personal Savior, as the one who has filled you with His presence. You were there when it happened. There's nobody can take it away from you. There's no one can explain it away from you. When that experience happens to you, you know who He is. To me, He's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Kumuziva iye, semuponesi wako, dunga munu. Semu mwechete, uyo, akakuzazene upo wake. Iwe wakange uripo, apo pazvakaitika. Hapana kana ani zvake anokwanisa kuzvibvisa kubva pauri. Hapana kana mumwe chete anokwanisa kuzvitsanangura kuti zvibve pauri. Kana chiitiko ichocho chaitika kwauri, iwe unoziva kuti iye ndiani. Kwandiri, iye ndi Jesu Kristu. Mumwe chete, zuro, nasi, nekusingaperi.
Who is this that's performing these miracles? Who is it that's doing these great works? Is it the preacher? Is it Oral Roberts? Is it Billy Graham? Is it Jack Schuller? William Branham? Whoever it may be, they have nothing to do into it. They're instruments.
Ndianiko uyu, arukita zvishamiso izvi. Ndianiko uyu, arukita mabasa makuru aya. Muparidzi here, ndi Oral Roberts here, ndi Billy Graham here, ndi Jack Schuller here, William Branham. Chero anizvake, wangave. Havana, chekuita mazviri. Ivo, midziyo.
It's the Holy Spirit.
Amen.
Coming forth with the gospel and signs and wonders and miracles to make ready a people, the heirs charged with expectations, with believers expecting Him to come.
Ndiwo mweya mutsvene uri kuuya neevhangeri muzviratidzo. Nezvishamiso, nemashura, kuzogadzirira vanhu. Mepo yakazara netarisiro. Nevatendi, vari kumutarisira kuti auye.
And others are saying, why these revivals? Why do we have it? Let's settle down to a church.
Uye vamwe vari kuti, sei rumutsiriro urwu? Sei tinarwo? Ngatipererei pakuva church.
What's been said in the church right here, that when we started to build the new church, said we don't need miracles. We don't need these things anymore. You want them going out on the field where they happen. We don't need them here. When the Branham Tabernacle stoops to that low place, it's sunk.
Wongu, zvakataurwa muchechi pano chaipo, kuti, patakatanga kuvaka church icha, zvikanzi, hatidi mashura, hatidi zvinhu izvozvi. Zvikari, imi, munozvida, endai henyu kunze uko. Mumunda, wekuvhangera, uko, kwazvinoitika. Isu hatizvidi pano. Kana Branham Tabernacle, ichinge yaderera kusvika, panzvimbo, yakaderera iyoyo, inenge yatonyura.
Amen.
This church is founded upon the principles and the power and the gospel of Jesus Christ. As long as this tabernacle stands, may the glorious Holy Spirit find access to souls to save and fill with the Holy Ghost and heal the sick.
Amen.
To me, it's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Let us pray.
Church ino, yakavakirwa pazvitendwa, uye, nesimba, nevangeri, za Jesu Kristu, uye chero bedzi, tabernacle ino, yakamira. Dai mweya mutsvene unobwinya, wawana mukana, kune mweya, kuponesa, pamwe nekuzadza nemweya mutsvene, uye nekupodza vanorwara. Kwandiri, ndi Jesu Kristu, mumwe chete, zuro, nasi, nekusingaperi. Ngati namatei.
If you do not know who he is, you do not know what all this is about, and you would like to know, would you just do so much as raise your hand and say, by raising your hand, pray for me, Brother Branham, that I'll know him. And the Lord bless you. And all around I see your hands.
Kana iwe usingazive kuti, iye ndiani, iwe auzive kuti zvese izvi zvimbori chii, uye uchida kuziva, haungangoita zvakadai. Sekusimudza ruoko rwako here, uye woti, nekusimudza ruoko rwako, ndinamatireiwo hama Branham, kuti ini ndigomuziva, uye Ishe, vakuropafadzei, uye kumativi ose ndiri kuona maoko enyu.
Now, Heavenly Father, we bring this message and the fruits of the people raising their hands that they would like to know who this is. They would like to be acquainted with this great Jesus.
Zvino baba vekudenga, tinounza maridzo ino nezvibereko zvevanhu vari kusimudza maoko avo kuti ivo vari kuda kuziva kuti ndianiko uyu. Ivo vanoda kuzivana naJesu mukuru uyu.
That is coming of the resurrection is so close to the sixth beginning to be healed. And after that taken place, then prophecy came into the church. Then gifts and miracles. Now down to that last son.
Uyo, kuuya kwake, kwerumuku, kwave pedyo zvakanyanya. Kusvikira vanorwara, vari kutotanga kupodzwa. Uye, mushure mekunge izvozvo zvaitika. Ipapo chiprofita chakauya muchechi. Kuchizotevera zvipo nemashura zvino zvadzika kusvika kuchiratidzo chiya chekupedzisira.
The next will come the rapture. The church will be taken away. And we, Lord, who have claimed to know you by the power of your resurrection, we are waiting and longing and crying and begging, come, Lord Jesus.
Chinotera, kuchauya kubvutwa. Church ichatorwa ichienda. Uye isu ishe. Takataura kuti, tinokuziva imu simba rekumuka kwenyu. Takamirira, pamwe nekushuvira, nekuchema nekukumbirisa. Uyai ishe Jesu.
Rapture your church and get it away quickly, Lord. For soon men are going to blow up the earth that you created for them to live on.
Vutai chechi yenyu, uye muitore iende. Nekukurumidza ishe, nekuti nguva isipi vanhu, vari kuzoputisa nyika iyo. Yamaka asikira kuti, vagare pairi.
Because they have disobeyed you. They have not studied peace but war. They have not studied righteousness, but they've studied mischief. How that they would not all be power hungry.
Nekuti, havana kukuteerera imi. Ivo, havana kudzidza rugare, asi hondo. Ivo, havana kudzidza kururama, asi vakadzidza misikanzwa. Zviri zvokuti, havazova vese, vanenge vaine nzara yesimba.
Lord, that little spot in their heart that makes them hunger for power, they're trying to satisfy it in a laboratory somewhere to blow up their fellow man.
Ishe, kanzvimbo ikako kadik, kari mumwoyo mavo, kanovaita kuti vave nenzara yesimba. Vari kuedza kukagutsa muraboritari pane imwe nzvimbo kuti vaputitse vamwe vavo.
God, if they could only realize that that power that they long for is the power of the resurrection of the Son of God. The power of the Holy Ghost to change their lives. Not blow up nations, but change their lives and make them your servants.
Mwari, dai vakangokwanisa kucherechedza kuti simba iroro ravari kushuvira. Isimba rekumuka kwemwanakomana waMwari. Simba remweya mutsvene kuti rishandure upenyu hwavo, kwete kuputitsa dzimwe nyika, asi kushandura upenyu hwavo uye nokuvaita varanda venyu.
Many people stricken with wild crazed, they identify us as a bunch of not knowing nothing, and as heretics as they did in the early days, but as they return rejoicing, thanking you that they could bear the reproach of your name. That's the feeling of your children tonight, Lord. Everywhere, we're only happy.
Vanhu vazhinji vakabatwa nekupengereka. Ivo vanotiona seboka revasina chavanoziva. Uye, sevanamati vakatsauka. Sizvo vakaita muzuva repakutanga. Asi apo pavakadzoka vachifara vachitenda imi kuti vakwanisa kutakura kuzvidzwa kwezita renyu. Ndiwo manzwiro evana venyu manheru ano Ishe kwese kwese. Isu tiri kungofara.
Some in your day tried to identify you. They said he is a friend of that wild man, John, who came out of the wilderness with hardly clothes on, just an old sheepskin wrapped around him.
Vamwe muzuva renyu vakaedza kukucherechedzai. Ivo vakati, iye, ishamwari murume uya wemusango, Johani, uyo akabuda. Achibva murenje asina kupfeka mbatya. Aingova nedewe rehwai rakare. Rakamonerizwa paari.
A wild man that flung the words east and west and said the axe is laid to the root of the tree. Said he is a follower of him.
Munhu wemusango uyo aingokanda mashoko kumabvazuva nekumadokero uye achiti demo raiswa pamudzi wemuti vakati iye muteveri wake.
He's a wild man. He's mad. He's out of his mind. The supernatural ministry that was with you, O Lord, blinded the eyes of those. And so has it again today.
Iye murume wesango anopenga pfungwa dzake dzakasomusiya shumiro yemweya iyo yaiva nemi o Ishe yakapofomadza meso eivavo uye ndizvo zvawaita zvekare nhasi.
This great Holy Spirit forerunning the coming of the Lord as John did in his day, blinding the people to those who do not want to see, but to those who are willing to see, thou hast chosen them.
Mweya mutsvene mukuru uyu uchifanotungamira kuuya kwashe sezvakaitwa naJohani zuva rake uchipofomadza vanhu kune avo vasingadi kuona asi kune avo vari kutoda kuti vaone imi makavasarudza.
All that the Father has given me will come to me, you said, and none of them will be lost, and I'll raise him up at the last day. We thank thee for this.
Uye vese avo vandakapiwa naBaba vachauya kwandiri. Imi makati, uye hapana kana mumwe wavo acharasika. Uye ndichamumutsa nezuva rekupedzisira. Tinokutendai imi nekuda kweizvi.
And those who have raised their hands tonight, we pray, O Lord God, that you'll make yourself known to them in an experience in the power of the resurrection. Grant it, Lord.
Zvino avo vasimudza maoko avo manheru ano, tinonamata, o Ishe Mwari, kuti imi muchazvizivisa kwavari muchiitiko musimba rerumuko. Zviitei Ishe.
And others may be here who did not raise their hand, but yet in their heart they knew that they needed it. I pray that you'll bless them and give to them the desire of their heart.
Uye vamwe vanokwanisa kunge vari pano vasina kusimudza ruoko rwavo, asi zvakadaro mumoyo mavo vanga vachiziva kuti vanozvida. Ndinonamata kuti mugovaropafadza uye movapa chishuwo chemoyo wavo.
We leave the building tonight. May we go as different people. May we go with a different purpose than we had coming in if it was contrary to your divine will.
Apo patichabva muchivakwa chino manheru ano, dai taenda tave vanhu vakasiyana. Dai taenda tine chinangwa chakasiyana nechatange tinacho tichipinda kana changa chichipesana nekuda kwenyu kwaMwari.
May we go out with a determination to hold to the horns of the altar until our soul is satisfied. Amen. that we have had an experience with you, and we know of whom we speak because we have met him and know him and have fellowship with him. Grant these things, Father. Heal the sick and the afflicted.
Daita buda tine kutsunga, kwe kubatirira panyanga zi alitari, kushikira mweya wedu, wagutsikana kuti, takave nechiti konemi. Uye kuti, tinoziva uyo, watino taura nezvake, nekuti takasangana naye, uye tinomuziva. Uye, tine kuyanana naye. Zviite zvinhu izvi, Baba. Podzai vanorwara, nevanotambudzwa.
Bless our lovely and precious pastor. God, we pray that you'll be with him and his lovely sisters as they sang the gospel and preach it in their radio.
Roba fadzai, mufundisi wedu anodikanwa. Uye, anokosha. Mwari, tinonamata kuti imi, muchava navo, pamwe na hanzvadzi dzavo, dzakaisvonaka, pavanenge vachiimba evhangeri, uye nekuriparidza muwairesi yavo.
Bless the strangers that's in our gates. Lord, may they go out tonight with a charge in their heart and a purpose that they from this hour on, if they do not know you and have not served you before, may they serve you.
Ropafadzai vaeni avo, vari mumasuo edu ishe, dai vakaenda, vachibuda manheru ano, vaine simba rawedzerwa mumwoyo mavo, uye nechinangwa chekuti ivo, kubva panguva ino zvichienda mberi, kana vasika kuzivei, uye vasina kukushumirai kumashure, dai akushumirai.
Knowing this, that all other things will come to naught, but the word of the Lord shall remain forever.
Amen.
Grant it, Father. Forgive us all of our sins, and may we meet at that great goal.
Tichizira izvi kuti, zvimwe zvinhu zvose, zvichasvika pazvinoshayiwa basa, asi shoko rashe richagara nekusingaperi. Zviitei, Baba. Tiregererewo zvivi zvedu zvose, uye dai tasangana pane iroro guru. Nekuti iye akatanga kundida. Ndo kutenga ruponeso wangu pamuti wekarivhari.
After the message, let's just bow our heads and worship him. As we sang to him.
Zvino, mushure memharidzo. Ngatingokotamisei misoro yedu, uye timunamate. Apo patiri kuimba kwaari.
Ndi
nomuda.
Love him.
Nemoyo wako wese. Ndi nomuda.
Nekuti
iye akatanga kundida. Ndokutenga ruponeso rwangu pamuti wekarivhari.
How many really love him? Raise your hand, say this by witness, I love him. Oh, isn't he wonderful?
Vangani vanomuda zvemazviro kwazvo. Simudza ruoko rwako. Utaura izvi. Nechapupu. Ndinomuda. Oh, iye. Haashamise here.
You know, I just love to sit like this and just drink in somehow. His presence, his word gone forth, it's fallen into the hearts. It corrects us. It brings us into subjection to his spirit. How lovely it is just to worship him, man.
Munoziva, ndinongoda kugara seizvi uye. Ndongonwa neimwe nzira. Muupo wake, shoko rake. Rafanoenda. Rawira mumoyo. Iro, rinotigadzirisa. Iro, rinotiunza. Mukuzviisa pasi pemweya wake. Zvakanaka sei.
As you go from the church tonight, go worship in him.
Yeah.
And remember this week, there's a prayer meeting here on Wednesday night. Don't forget Brother Neville's broadcast on Sunday or on Saturday at 9 o'clock over WLRP. I just love to hear them, don't you?
Zino, paunenge uchienda uchibva pachechi manheru anu. Enda, uchimunamata. Uye rangarirai viki rino. Kune musangano wemunamato. Pano nechitatu manheru. Musakanganwe nefenyuro yehama nevhu. Nemusi wesvondo. Kana kuti musi wemugovera na 9 o'clock ku WLRP. Ndinongofarira kuvanzwa. Hamudaro here.
The quartet or the trio sounds so pretty. Wife and I and the kiddies, we all get the little radio out and hover around it to listen to Brother Neville and his broadcast and his wonderful words of how he exalts the God that he loves and believes.
Vana, kana kuti vatatu, zvinonzwikwa zvakanakisa kwazvo. Mudzimai neni uye nevana, tose, tinoburitsa kawairesi kadiki panze, uye, tokaunganira. Kuti titeerere hama nevo ni nefenyuro yavo uye nemashoko avo akaisvonaka. Emasimo dziro havanoita mwari uyo wavanoda pamwe nekutenda.
Don't say this to you strangers here. If you have a church home, come join with us. I tell you, not saying this in him sitting here. No, sir. I said this many times. I love Brother Neville.
Regai kutaura izvi kune. Imi vayeni muri pano. Kana musina kuchechi kwamunoenda. Uyai mubatane pamwe nesu. Ndinokutaurirai kwete kutaura izvi. Uye ivo vakagara pano kwete changamire. Ini ndakataura izvi nguva zhinji. Ini ndinoda hama nevo.
This first he's a theologian. First thing he's a child of God. The next thing he's the same every day. I've known him for years. He's never changed one bit. He's still Armin Neville, a servant of the Lord Jesus.
Ichi. Chekutanga, iva mudzidzi weBhaibheri. Chinhu chekutanga, ivo mwana waMwari. Chinhu chinotevera, ivo mumwe chete mazuva ose. Ndavaziva kwemakore akawanda. Ivo havana kumbobvira vashanduka. Nepadiki zvapo. Ivo vachiri Oman Neville, muranda waIshe Jesu.
And I think he's got, the other night I called up to ask him if he didn't in his program could make room for us to come down and pray for the sick. There's some coming in was this morning, you know. And his little wife answered the phone and I was talking to my wife back there about it.
Uye ndinofunga, ivo vane, umwe usiku, ndakafona kuti, ndiva kumbire kana, ivo, vakanga vasina, muchirongwa chavo, kuti, vozokwanisa kutigadzirira mukana wokuti tiuye zasi, uye, tonamatira vanorwara. Pane vamwe, vanga vachiuya, vachizopinda. Ari mangwanani anu, munoziva, zvino, mudzimai wavo, mudiki. Akadavira runhare. Uye ndakanga ndichitaura nemudzimai wangu, kumashure uku, nezvazvo.
And how we thank God for his lovely little wife and his family. That's very fine. When you see a minister and his wife getting along like that in sweetness and humbleness, that just makes the church go that much better. That's just sweeter as the days goes by.
Uye tinotenda mwari zvakadini nekuda kwemudzimai wavo mudiki akanaka uye nemhuri yavo. Izvozvo zvakanaka kwazvo. Ukaona mushumiri nemudzimai wake vachiwirirana zvakadaro mukutapira nemukuzvininipisa. Izvozvo zvinoita kuti church ifambe zviri nani kwazvo zvakadaro. Izvozvo zvinongowedzera kutapira apo. Mazua, paninga, achifamba.
You love him with all your heart? All right.
Amen.
We got a dismissing song that we sang. Take the name of Jesus with you. You give us a little card, sister, if you got it there in the book. And we're going to sing our dismissing song. And when we sang the first verse, we want to turn around and shake one another's hands. All right.
Amen.
Give us the card.
Munomuda nemoyo wenyu wese here. Zvakanaka, tine rwiyo rwekuparadzana rwatinoimba. Tora zita ra Jesu newe. Uye, tipewo kodi yacho, diki, anjadzi. Kana munhu ariwo ipapo mubhuku. Uye, tave kuzoimba rwiyo rwedu, rwekuparadzana. Uye, kana tichinge, taimba ndima yekutanga. Tinoda kutendeuka, tokwazisana maoko mumwe nemumwe. Zvakanaka, tipewo kodi yacho. Zita, raJesu, pamwe newe, mwana, wekusuwa. Nenamo. zvichakupa mufaro nokunyaradzwa. Ritore kwese kwaunoenda. Zita rakakosha. O rinotapira sei tariro yenyika nemufaro wedenga. Mwari vakuropafadzei hama. Zita rakakosha. O rinotapira sei tariro yenyika nemufaro wedenga.
Let's take this verse now.
Ngati torei ndima iyi zvino pazita raJesu tichigwadama. Tichiwa tozvambarara patsoka dzake. Mambo vemadzimambo kudenga chamugadza korona kana rwendo rwedu rwapera. Hazvizova zvakanakisa izvozvo here? Rakakosha. Zita rakakosha. O rinotapira sei tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha. Zita rakakosha. O rinotapira sei tariro yenyika nemufaro we.
How many remembers our little song we used to sing, "Don't Forget the Family Prayer"? You remember it? I don't know whether you know how to record it. Let's try it once. Don't you remember it? Maybe I could try it once with you.
Vangani vanorangarira rwiyo rwedu rwudiki rwataisimba usakanganwe munamato wemhuri. Unorwurangarira here? Ini handi. Thelma, hamenu. Unorwuziva irworwo? Kana kodi? Kana kwete? Ngati rwuedzei kamwe chete. Hamusi kurwurangarira here? Regai, zvichida. Ndaikwanisa kurwuedza kamwe chete nemi.
Don't forget the family.
Usakanganwe munamato wemhuri.
Jesus
anoda kusangana newe ipapo. Iye achatakura mitoro yako yose. O, usakanganwe munamato wemhuri. Vangani vanovane munamato wemhuri?
That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now, don't.
Zvakanaka izvozvo. Ngatirwuedzei zvekare. Ndicharudzorera mumashure muno. Ndinozvifarira izvozvo. Tose pamwe chete zvino usa.
Don't forget. Usakanganwe
munamato wemhuri.
Jesus
anoda kusangana newe ipapo. Iye achatakura mitoro yako yose. O, usakanganwe munamato wemhuri.
O Lord, it is written in the scriptures that they taken from the body of Paul handkerchiefs or aprons, and unclean spirits went away from the people, and diseases were healed.
O Ishe, zvakanyorwa mumagwaro kuti vakatora kubva pamutumbi waPauro mahengechefu kana maapuroni, uye mweya yetsvina yakaenda ichibva pavanhu, uye zvirwere zvakapodzwa.
We pray, O Lord, that like manner it shall be shown upon these tonight as I send them to the needy and the sick.
Tinonamata, O Ishe, kuti nenzira imwe chete zvicharatidzwa pane aya manheru ano apo pandiri kuanamatira kune vanoshayiwa nevanorwara.
Out somewhere in the lands, there's someone expecting and waiting this to happen.
Yes.
I pray, Father, that you'll grant it in the name of Jesus, my Son. Amen.
Kunze uko pane imwe nzvimbo munyika. Kune mumwe munhu ari kutarisira nekumirira izvi kuti zviitike. Ndinonamata Baba kuti imi muchazvipa nemuzita raJesu mwanakomana wenyu. Amen.
Amen.
I'm going to ask as we bow our heads if our most precious brother Smith over there from the Church of God, who we have found just like our brother Neville here to be a loyal, faithful servant of God.
Zvino ndiri kuzokumbira patiri kukotamisa misoro yedu kuna hama yedu Smith yakakosha zvikuru vari necheapo vanobva kuChurch of God avo vatakawana vakangofanana nehama yedu Neville pano kuva muranda waMwari akavimbika akatendeka.
I'm going to ask him to ask the blessings upon you to continue through this coming week. God bless you till we meet you again, Brother Smith.
Ndiri kuzovakumbira kuti vakumbire maropafadzo pamuri kuti muenderere mberi nemusvondo rino riri kuuya. Mwari vakuropafadzei kusvikira tasangana zvekare. Hama Smith. Hongu ishe. Amen. Kwazisanai maoko mumwe nemumwe. Tinokuchingamidzai pakudzoka zvekare kutabhanakeri. Mwari vakuropafadzei.